Munyaya dzepolitics haungagoni kuti ushandise vara rinoti never or impossible, nokuti zvese zvakanaka, zvese zvinogona kuitwa nevanhu zvinogoneka kuti zviitwe mupolitics.
Vamonzora pinda itinzwa.
Isu se MDC inotungamirwa nababa Tsvangirai takagara tataura kuti muvengi chaiyewe wana veZimbabwe weprogress yemuZimbabwe iZANU-PF. ZANU-PF ndiyo iri kukonzera kuti kushaikwe mabasa muZimbabwe. Iri kuita mapolicies anodzinga vanhu vane mari dzavo. Saka mubato ratinofanira kurwisa kuti tibvise iZANU-PF naMugabe.
Vadhube, munenge muri kutiwiriranei? Ko chii chiri kutadzisa kuti munge muchishanda pamwe chete?
Kana chiti chii chiri kudhadzisa kuti mushande pamwe chete, ndoona fanika mubvunzo wako wakatsoya majonga. Nokuti munongotadza kana maedza handizi. Hapana chinhu chatadziwa nemabato kuti ashande wose panyaya yekuita coalition. Hakusati kwamboita kutaudzana. Torega zvakamboitika muna 2008 tichiedza kuenda kusarudzira 2008. Tochiti kwanhasi hakuna kutaudzana kwavepo. Saka hakuna munhu angati muri kukonewa kushanda mose. Hatisati tambotaudzana. Tingataura zvekukonewa tatombogara pasi tikatarisa zvinhu, tikatarisisa chaizvo, tikaona kuti aiwa takonana. Asi patakamira apa ndozviziva kuti kubato redu reMDC rinotungamirwa naProfesa Osman Ncube hatina pfungwa iyoyo yokuti tatadza kushanda nevamwe kumapato anorwisana neZANU-PF. Hachisi chokwadi chocho kuti kwaita kutadza kushandirana pamwe, nokuti ukatarisa kuti takashanda sei panyaya yeParliament. Paya pakanzi pokukukwidza mumoyo ari kuMDCT na Simon Kaya Moyo ari kuZANU-PF kuParliament. Isusu takamboti tiri kumira kurutivi nokuti pane zvizhinji zvatanga tisingabvumirani neMDCT. Asi pakatanga kusungwa MPs eMDCT neZANU-PF. Takati isusu tiri kuvhota nedemokrasi. Hatisi kubvumirana neZANU-PF kutinga wina chigaro ichocho nokuti tiri kuda kusenzisa masimba asiri edemokrasi.
Todzoka kwamuri vamonzora. Vamwe vabiti vari kuLondon uko vakataura kuti zvinenge zvakanaka kuti munge muchishanda pamwe chete. Asi pane zviri kuitwa here? Nekuti zvatiri kunzwa vakuru venyu vachitaura mumapepa nhaumu vanenge makara asionani.
Nyaya iripo ndeyekuti kune kushandira pamwe kuri kuitika already tikatarisa kubumbiro remutemo. Tiri kuda zvinhu zvakafanana nevamwe vedu vekuMDC avo. Takarwisa kuti tive nebumbiro remutemo idzva musi wa18 July. Tikava nebumbiro iroro rine zvinhu zvataita tese zvinosanganisira vana devolution, vana national prosecuting authority, zvinoita kuti masoja nemapurisa nemaCIO vasashungurudza vanhu panguva dzesarudzo. Toita sarudzo dzakachena. Zvinhu izvozvo mavalues anodiwa nemapato ese takashanda tese. Uyezve pari zvino pane nyaya iri kuitwa nemasecretary general emapolitical parties akawanda anosanganisira mapolitical parties iwayaya ekugadzira code of conduct yekuti kana tichienda kusarudzo tinofanira kurileta sei kana tichipikisana.
Vadhube, tichitaura nemutungamiri webato renyu vaNcube vari kuti ivo hongu zvinhu zvakanaka kuti vanhu vange vachibatana, asi havaone izvi zvichiitika pakati pebato ravo neravatsvangirairi, nekuti munenge vanenge vasinganyatsoonerane pane zvinhu zvakawanda kana kuti hatingati maprinciples. Sei bato renyu chidaro?
Bato ndofunga vaNcube zvavanga vachitaura. Vari kutaura zvizhinji nezvakaitika nguva yakapfuura, nokuti mukatarisa zvakaitika mapato iyaya achiedza kubvumirana kuti vapinde sei mumaelections a2008. Pakaita chibvumirano chakaitiwa, asi chibvumirano chacho hachina kuzobudirira nekuti vamwe vakazobuda vanga vari kubato reMDCT.
Vamonzora.
Varungu vanotaura vachiti iwo try again, never let it rest. Zvavanoreva ndezvokuti kana mazama chinhu chikaramba kuitika hamufaniri kuita give up. Uyezve hatifaniri kuramba tichitarisa kumashure. Tikaramba tichitarisa kumashure tinoita semadhiraivha anodhiraivha akatarisa rear view mirror. Ngati dhiraivhei nyika yedu nemapato edu takatarisa kumberi tofanira kukoshesa kuti chii chakanakira vana veZimbabwe. Zvakanaka here kuti tingoti rwise takati uyu pake uyu pake uyu pake asi munhu watiri kurwisa ari umwe chete?
VaDube, munowirirana here nevamwe vanotivo chinotadzisa mapato kuti ashandire pamwe chete kusawirirana kwevatungamiri asi vatsigiri venyu vachitenderana?
VaNcube havazivo party, VaNcube mutungamiriri weparty. VaNcube mutungamiriri akasarudzwa nevanhu kucongress kuti vatungamiriri weparty. Havagoni kudictator kuti zvandinoda ndezvizvizvi, hakuna munhu anofanirwa kupikisana neni pane izvozvo zvandinoda. Saka achisi chokwadi, ndichitaura nini? Ndichitaura nemaziviro andinoita kwedu kubato kwedu nemutungamiriri wedu. Zvandambotaura zviya kuti izvozvo zvinenge zvichitaurwa nevanhu zvizhinji matheory, nokuti hakusati kwamboita kutaudzana.
Vamunzora petaitinzi
pakanyanya kukosha ndechekuti vatungamiri vedu vari vaviri kana kuti vatatu kana kuti vana, vatungamiri vanenge vachitungamira mhomho iri kumashure. Mhomho iyoyo ndiyo inotaura kuti tofamba takadai, tofamba takadai.